manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, ndira 5/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende mangwana mangwana riri kutarisirwa kutambidzwa gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Mutungamiri wenyika vayamasene munangagwa voita urongwa hwekuzivisa vanhu nezvezvirongwa zvavanoti vakwanisa kuita kubva zvavakatora mhiko yekutungamira. Asi vanopikisa vanoti vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri vamabhara nemukuru wedare reHouse of Assembly, amai Helen Dingani, vaudza Studio 7 kuti gwaro rekutanga rekuganurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti preliminary delimitation report richasvitswa kudare mangwana nenguva dza9 mangwanani. Vati kana izvo zvaitwa zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vokwanisa kuriona. Asi vamwe vasina kuda kudongwa nemazita mumapato akaita seZANU PF neMDC havasi kufara nekuganurwa kwakaitwa matunhu neZimbabwe Electoral Commission, vamwe vachiti vari kuda kuti pangoshandiswe zvakaitwa sarudzo dzadarika kana kuti sarudzo dzinotombomira kuitwa sezvo nguva yekuti gwaro iri rigadziriswe inenge yapera. Mapato ari mudare reparamende anoti ZANU PF, MDC neTCCC akatoudza Studio 7 kuti akakokwa kudare mangwana kuti atambire gwaro iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemo Maduku.
Nyaya yekuganhura miganhu yemaconstituencies zviri mubumbiro remutemo. Tinofungira kuti makore gumi ega ega tinofanira kugadzirisa zvemiganhu tichitarisa kuona kuti vanhu vawanda zvakadii uye vakanzi vakaregista kuvhota vakawanda zvakadii.
Izvi zvinorevawo here kuti uwandu hwematunhu anenge achivhoterwa kana kuti maconstituencies aya hunobva wawedzerwa kana kudzikiswa muzvinafundo?
Namba yema constituencies haichinje, inongoramba iri ipapo pamazana mairi negumi 210. Uchinenge chiita kungochinja miganhu nekungoti alright apa pawandisa vanhu vanga vafambe kwakati vadaro. Ndozvinozoita kuti kana vanhu vakaita vashoma kune dzimwe nzvimbo kana vakawandisa kune dzimwe nzvimbo kunokwanisa kuwedzerwa maconstituents. Kana kukawedzerwa constituents mune imwe province, zvinenge zvichitaurawo kuti imwewo province inenge ichitonge isisina constituents, nekuti namba inofanira kuramba iri pa210 ndo yakanyorwa mubumbiro remutemo.
Saka zvinhu zvinenge zvofamba sei kubva zvinenge zvapedza kunyorwa gwaro rekutanga nezeki roendeswa kumutungamiri wenyika iko zvino raakuendeswa kuparamende?
Ndo zvakatotarwa pamutemo, ndo mafambiro azvinofanira kuita iwawo. Ava vapiwa gwaro iri president neparliament vanofanira kuritarisawo vachiunza kuziva kwavo, sekuti veZimbabwe Electoral Commission havasiri vanhu vangaziva zvese zvese. Asi ava vakatisarudzwa nevanhu ava, unenge akasarudzwa nevanhu anonzi president nevakasarudzwa nevanhu vanonzi maMPs, ndo vanofungidzwa nemutemo wedu bumbere mutemo kuti vane zvinhu zvakawanda zvavangaziva kuti apa pamurukisa muganhu apa hapaiti apa. Nekuti vanhu ava neava havangange vari muwadhi imwe chete kana vari muconstituency imwe chete. Kana kuti manumbers enyaya mazonyatsotarisa here zveshuwa zvinofanira kuitwa. Zvakawanda zvinoda kutariswa. Saka vanofanira kuti vatarise izvozvo zviri pabumbiro remutemo.
Ko kana paine zvimwe zvavanenge vasina kugutsikana nazvo muzvinafundo.
Vanotendezwa kuti aiwa izvi hatisi kuwirana nazvo kudai mukadai. Izvi hazvakanaka towirana nazvo. Vanotendezwa kunyora zvavanofunga vozvidzosa kudare rezeki kuti zeki itarise ichitera zvavanenge vataura zviya zvaisi kana kusatora. Bumbiro remutemo rinonyora chirungu chekungoti ava vezeki kana vazopiwa zvabva kuparlamenti kana president vanofanira kuzvitarisisa harizonyori kuti vanofanira kuzviteedza. Saka ipapo ndopangaita problem hapo kune vanhu asi zvinenge zvichifungwa nebumbiro remutemo ndezvekuti vezeki vanofanira kuti vazvitende kunze kwekuti vaine pfungwa yekuti ii apa mazonyanya hamusi kutarisa mutemo muri kutarisa pamwe zvepolitics ngatiti kana vari muparlamendi vosiyana nekutarisa zvido zvenyika vongoti aiwa bato redu rakati toda kuti zvifambe zvakati ipapo zeki inotendeswa kuramba bati zvizhinji zvese zvinobva kudare reparlamendi nekuna president zvinofanira kutorwa nezeki yochigadzirisa rinonzi final report ndiyo procedure iri kufanira kuitika.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Momadhuku vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Pope Benedict XVI vari kutarisirwa kuradzikwa nhasi manerano kumarinda ari pasi pemuzinda weVatican zvichitevera munamato wekuonekana navo watungamirwa naPope Francis. Zviuru zvevanhu zvinonzi zvaungana panze peSt Peter's Basilica zvichionekana naPope Benedict apo bhokisi ranga rine mutumbi wavo ratakurwa nekuiswa paaltar. Pope Francis vanonzi vatura mashoko anobata pamusoro pemabasa akaitwa naPope Benedict. Kunyanga hazvo veruzhinji vachinzi vari kubatikana nekushaya kwavo zvinonzi kune vamwe vashoma vari kunyunyuta nekwavanoti mabatirwo avanonzi vakaita nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu mukereke yeCatholic Church nemabhishopi. Pope Benedict vakashaya nemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata baba tafadzwa kushamba vekereke St. Clair Assis kuWisconsin muno muAmerica, avakaitawo mukana wekusangana naPope Benedict pauzima.
Sepasi rose semakatorike rwadziwa zvikuru, tichiona kuti Papa Benedicto atichambofatikaona pano pasi. Asi tinochema tine tariro tichiziva kuti mambo Yesu Kristo vakatifira ndokumuka mukuvafi vakatipa that hope yatinotarisira kuti tichazosanganiswa navo navamwe vose vakatungamirira vari kuna Mwari.
Taona Pope Francis pavatungamira vachipa mashoko ekupembedza nekurumbidza mabasa akabatwa na Pope Benedict vakaenzanisa basa ravo nere mwanakomana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko aya?
Tingangoti Papa Benedicto vanga vari chipo chinobva kuna Mwari. Vanga vane chipo chenjikere mwakaona kana mabasa avainyora nekutsanangura kwavaita chitendero wainyatsoona kuti ivo papa vanga vane rudo namambo Yesu Kristo, rudo nekirike. Tinongotenda Mwari kuti takapiwa mufudzi aitya Mwari but aida kukwevera vamwe pedyo naMwari. Saka tinoona kuti his heart was after the heart of Christ. And tinotenda Mwari kuti vakakwanisa kutifudza kwemakore akati all. And ndinovimba kuti dzidziso dzavo dzicharamba dzichibatsira vanhu kuti vaswedere pedyo naMwari.
Kune vamwe vari kushoropodza mabasa akabatwa napo Benedict vachiti mabatiro avaiita nyaya dzekushungurudzwawo kwevamwe mukereke anga asina kujekeswa. Munotiwo naivavo?
Iya, tinongonzwa kuti pane umwe anotaurawo mashoko akangosiyana-siyana. Asi kazhinji kacho mukaona muupenyu hwemunhu, munhu anoita mabasa akanaka, pane vamwe vasingafarire mabasa anenge achiita. Asi makatarisisa pazvinhu zvose zvaitwa naPapa Benedicto, vavariro yavo yanga iri kuti vanhu vararame muchokwadi, vanhu vazive kuti Mwari ndiye chokwadi, Mwari haachinje, tika nemagariro dzatikapiwa naKristo hadzichinje.
Imi makaita mukana wekusangana navo munyama, mungavatsanangura semunhu akaita sei?
Papa Benedicto ndingangoti vanga vari munhu angari very very humble, angane chipo chekuterera, chipo chekuti munhu wese anenge ari pedyo nawo anzwike, and then vaizongokupaiwo mashoko ekukubatsirai kuziva kuti Kristo anesu nguva dzose.
Vanga vari Father Tafadzwa Kushamba vekereke St. Clair Assisi kuWisconsin muno muAmerica. Vakaitawo mukana wekusangana na Pope Benedict pauzima vari parunare kwakare kuWisconsin neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vatatanga kuzivisa nyika nezvezvirongwa zvavakwanisa kuita kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 mushure mekupedigurwa kwehurumende yamushakabvo vaRobert Mugabe neMauto. VaMunangagwa vataura mashoko aya padande mutande ravo reTwitter uye vabva vatanga nhasi nekuti vari kuvaka dhamu reGwai Shangani. Asi vanhu vakawanda vari kupindura padande mutande ravaMunangagwa nepaFacebook yeVOA Shona vachiti nyaya dzeuori, upfumi nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvinofanira kugadziriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukotara zvekubudiswa kwemashoko vakaindi nesiparadza.
President Munangagwa vavimbisa kuti vachataurira nyika zvakaitwa nehurumende yavo kubvira 2018 kusvikana nhasi, ende vogotipa muono wavo wokuenderera mberi nemaprojects avari kuita. Vataura nenyaya yeGwai Shangani chete, haisiri iyo.
Ndezvipi zvimwe zviri kuitwa vaparadza mungapa muenzaniso?
Kune zvakawanda, iye zvinezvi kune Bide Bridge, Chirundu Road, and iye zvinezvi 400 kilometers dzeroad kubva muHarare kusvika kuBide Bridge dzava mutserendende. Saka Bide Bridge Border Post chaiyo iye zvino vakauya kuholiday kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa vari kungoti Zimbabwe yaomesa, nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka pabridge ipapo. Handizvo zvega, kwese kwese kumaindustry, kuminda, kuzvikoro, kwese iye zvino kuzvikoro zvihombe mauniversities ava anonzi mainnovation hubs, ende iye zvino uri kunzwa kuti Zimbabwe yakatobatana nedzimwe nyika kutumira chitundu musere musere kuenda mudenga umu, tichibatana nevamwe kuJapan. Mascientists edu akatobva kuJapan kunotumira chitundu musere musere ichocho. Saka usatamba nehurumende yavaMunangagwa.
Asika vanopikisa vari kuti havasi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, vakavimbisa vanhu mabasa pavakadzoka kubva kuSouth Africa, vari kutiwo nyaya dzeuori hadzisi kugadziriswa munyika umu, uye hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa.
Pane vamwe vanenge vachishora ka, ungavadii vanhu vanoshora? Vanhu vanoshora iva muZimbabwe vakafanira kuti even kana wakamubereka anogona kukuruma kumusana ka. Saka idambudziko iroro. Saka avo vakadaro hatina basa navo. Isu sehurumende tichitungamirirwa nababa vedu vaMunangagwa tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvavakatanga nazvo, zvavari kuenda nazvo. We are focusing ku future, not ku history. Tiruda kuenda kumberi.
Ene chinangwa cheya
kuti tisvike kwavaka tinofanira kusvika mumakore manomwe ari kuuya 2030, vision 2030. Ndokwatakananga ikoko, hatisi kutarisa kumashure, tiri kutarisa kumberi. Saka tese takangomirira president kuti vachatipakurira chii sezvavataura.
Mutevedzeri wegurukotaro zvekubudiswa kwemashoko vakaenda nesiparadza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya.
But Nelson Chamisa neCitizens Coalition for Change vachapa muono mutsva, shanduko itsva, upenyu utsva kuvana veZimbabwe. Iro rigore rinotiri kupinda risati rapera muna August.
Asi munotiwo kudii nemashoko avaparadza aya ekuti vaMunangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda?
Ndanzwa zvataurwa nemukoma wangu vakaindinesi paradza. Vari kutarisira kuti president wavo ari kusiya chigaro muna August, achipa nguva yekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi iri pautungamiriri wavaNelson Chamisa, kuti achada kuudza vanhu veZimbabwe kuti akaitei. Chokutanga ndechokuti regai tu zani tio shizani kuti nyama inonaka inotaura yoga.
Munorerei
kana paine mabasa akanaka akaitwa navamunangagwa nezanu PF nehurumende yavo haadi kuti tinge tichiudziwa kuti ndakaita chakati nechakati chakanaka. Tinofanira kunge tichizoonera toga mumaruwa matinogara, mumisha matinogara, mumadhorobha matinogara. Zvekuti vanhu vezano mutauriri mukuru wezano PF mukoma wangu Kindness Paradza sa Deputy Minister of Information vanotomirira kuti president avarangaredze kuti ndakazogona chakati nechakati ndakuda kuudza nyika kuti ndakagona chakati. Zvinoreva kuti panotori nemukaha pakati pekugona basa nekuonekwa kugona kwaro. Vana veZimbabwe havana chavanoona chakagonekwa nezanu PF. Ndosaka vamunangagwa vari kuti pane musi wavanofunga kuti vanoda kuvarangaredza kuti gore riya ndakagona zvakati, gore riya ndakagona zvakati. Zvinogonekwa zvinofanira kungoonekwa zviri muhomwe mako.
Munorevei vachikwinya?
Kana shanduko yauya inoonekwa iri muhomwe mako. Kana chingwa chichinge chakutengeka chinoonekwa patafura yako. Kana nyama ichinge yakutengeka inoonekwa patafura yako. Kana dzimba dzichinge dzakurenteka dzinoonekwa landlord newe muchiwadzana. Vari kutaura nyaya yeBaitbridge Border Post. Vana veZimbabwe vakabva kuSouth Africa vachiuya muZimbabwe gore rino. Vari kutogunununa kuti hakuna border rinodhura kudarika reBaitbridge. Chechipiri chavanotaura kuti kwa mutserendende kubva kuBaitbridge kuenda muHarare. Ngavatarise quality yeroad yacho. Basa rakaitwa asi harina kubuda zvakanaka.
Vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya vari parunare kukwekwe naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kutanga mangwana rinenge richitungamira vanhu kuratidza kunyunyuta kwavo nekusajeka kwehurumende panyaya yekuti vana vaende kuchikoro pachena pasina kubhadharwa mari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nemakore vachivimbisa kuti vana vechikoro vachadzidza pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vakaudza bepanhaure Herald neZuro kuti hurumende yainge yatanga chirongwa chekuti vana vadzidze pachena asi ichizviita zvishoma nezvishoma. Vakati bazi ravo richaita musangano nebazi rezvemari kuona kuti zvikoro zvingabatsirwe sei. Asi vakati hurumende yagara iine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BIM uye kubatsira vana kubhadhara mari yebvunzo. Asi mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kuita gudzira mukanwa.
Akuona kwangu ndikuona kunge democracy is a play and ma Republicans ari kuda vasiri kufara ne speaker wake varuda kunonzi kumaximiza machairmanship roles nezvakadaro daro. Saka tirikuona hedu kuti hano kusiyana kwepfungwa asi kudibeta kuti vaona kuti zvavangakwanisa kuwana zvakanyanya chii and then pazoita voti yavanofarira.
Munoona zvichizobuda sei nekuti tinoonawo mumwe wemademocrats vari kuwanikawo vachiwana mavhoti akati wandei anoda kutokunda emarepublicans pari zvino.
Ini handione kunge mademocrats achapinda. Chiri kuitika kwaita kudonzerana mumba yemarepublicans and tikuona kuti pakudonzerana ikoko E20 vari kusiyana nevamwe ava 202. Saka tikuona kunge mademocrats ese akabatana ivo vari minority ye 212 but marepublicans takaona nezuro pavakaita vote yekuadjourna session kusvika nhasi kuti pazvakaitwa izvozvo vakabatana vese vakavhota kuti tizoita imwe debate nhasi.
Asi katomboti zvaramba zvakadai zvinozoreva chii kunyanya kubato iro remarepublicans?
Zvavari kutaura vari kuti ivo kana zvaramba zvokuti Kevin McCarthy uyu watiri kutaura kuti ave speaker vachaita inonzi iyo plurality rule yekuti inonzi majority vote. Saka vachabvisa zvokuti bato rine masita akawanda nderipi ndo rinofanira kunza speaker vozoenda inonzi majority vote. Saka ipapo ndopandinozoona kunge mamwe ma Republicans aya vachazo votera munhu wavo.
Pane zvingadzidzwa here nenyika dzakadai seZimbabwe? Pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Ya, zvatinadzidza zvakawanda nekuti tinoona kuti pfungwa dzedu dzakasiyana tese and hapana mhirizhonga, hapana kurovana, hapana ari kusungwa, hapana ari kutretenana. Saka kungodibeta and then muona zvamunoita. Murunyararo mofamba zvakanaka nokuti tiri vanhu vamwe.
Tinoromba vateereri, iyo yanga iri hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navatimu Ringai vanovatore Citizens Coalition for Change chisarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuOhio pamusoro pesarudzo dziri kuitika kudare reparamende reHouse of Representatives rikuedza kuvhota zvakare kutsvaga mutauriri webato kana kuti speaker. Iye zvino tokupai hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navamasaraure pamusoro pekuti vana vanga vachidzidza pachena.
Mende edu iri kuwanza propaganda, vari kushandisa political banda paisingadiwe. Vana vakawanda vari kutodropa out nekushaiwa vanhu vanovabhadharira fees. Tsanangudzo dzavari kutipa hadzibatike. Vari kuti vane mari yakaiswa yemagrants etuition muzvikoro. Asi isu takatarisa mari dzacho tikaona kuti tikatora ma-P3 nema-S3 schools emuZimbabwe. Maria vakaisa mwana wega wega anenge achipiwa 560 bond pagore nehurumende yekuti anza bhadharwa fees. Inove mari iri less than $1.
Saka izvi zvinorevei vamasarauri?
Saka zvinoreva ndezvekuti hapana mari yamboiswa kuti pave ne-free education. Tikatarisawo zvatiri kunzwa kuti vari kuti tichatora mari dzimwe dzebhimu neinei zvakadaro. Bhimu yagara iriko and tingazotaure zvebhimu here kana taane free education mune munhu anenge ari covered. Tikutarisa vanhu vari vulnerable futi havasi kuma-P3 nema-S3 chete.
Sei muchidaro?
Kumaguta kwaane urban poverty inotyisa. Vabereki vazhinji vari kutadza kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuona kuti hurumende zvayo yaita mapoliticians ari kugadzirira maelections a2023 vasina chinobatika chavari kugadzira kuti chiitwe kuti vana vasaramba vachidropa out.
Mai mbenge muchitiwo muri kuda kuratidzira, mukatizoti zviri kufamba sei?
Mangwana musi weFriday 6 January tichange tichibatana nemacommunities kuti tinge tichiratidza kusumwa kwedu nekushayikwa kwefree education ino inove yakasungirwa muconstitution yeZimbabwe. Saka ndopachatanga tichiita mumacommunities tichiita masmall community protest. Asi musi wemuvhuro basa hakusi kuendeka nekuti ndo musi uri kuenda vamwe vedu kudare vachitongerwa mhosva yekuti vakakumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe. Saka musi weMonday hongu hatisi kuzoenda kumabasa tichikumbira zvekuti tichizivisa hurumende kuti kukumbirwa kwekuwedzerwa mari kwaiitwa ne-16 vari mudare namusi wa9 ndiko kukumbira kwati tiri kungoita mari.
Mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato anopikisa kusanganisira Citizens Coalition for Change rinotungamirwa naNelson Chamisa anoti hurumende yeZANU PF iri kuramba ichienderera mberi nekushungurudza nhengo dzemapato aya panguva yenyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanomirira vanovesa chigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhango yeZANU PF muno muAmerica vaFrank Guni. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii zvavari kuchema nazvo.
Sekuziya kwamunoita musangano weCCC, musangano wevanhu, musangano wemacitizens. Saka mukanzwa vakuru vakutaura kana kuti anhu akutaura kuCCC vanenge vachitaura zviri kutaurwa nevanhu zviri kubuda muvanhu zviri kuitika kuna vasikala zvakazara muvanhu chero chembere neharawa kumamisha uko vari kuzviona kuti vasikala havasi kubatwa zvakanaka hatirambe kuti kana munhu apara mhosva asungwe asi tinoziva uko zvakare kuti mutemo unoti kana munhu asati aonerwa mhosva yacho haasati ane mhosva ane kodzero zvinoenderana nebumbiro remutemo wedu kuti atongwe ari kunze izvi hazvisirizvo zviri kuitwa kuna vasikara vasikara vari kutoita kunge vava kutopika kune vanhu vari kutofamba vachitaura kuti vachamisa ngavaurayiwe vachamisa ngavapondwe asi vanhu ivava vari kunze
vaguni manzwa mashoko ataurwayo navadzokora pindai tinzwe
aiwa tinonzwa nhumba dzavo dzavadzokora asi regedzai tijekesere vana vezimbabwe kuti sekutanga nyaya yavapinza yavasikara inyaya iri kumatare matare ndeyehurumende harisi dare rezanu isusu kuzanu pf tine matare edu atinotongana kumusangano wedu asinei nehurumende zvichemo zvese zvavari kutaura izvi ngavataurire magweta avo aendesei kumatare vatongi vematare ndo vanotonga nyaya nyaya dzekumatare dzinotongwa nevatongi vehurumende kwete nezanu pf toda kuti vanhu vajekeserwe ipapo kana munhu achinge apara mhosva kana achinge anenerwa mhosva anosungwa nemapurisa mapurisa oendesa macharges kune vematare vematare ndo vane kodzero chete munyika medu zviri pasi pebunduburo remutemo kuti vadecide kuti munhu anopiwa chibatisi chokuti atonge achibva kumba here kana kuti kwete isusu semusangano wezanu pf hatinei nezvinoitika ikoko kana dei anga iri nhengo yedu inenge yasungwa tinoti matare pedzeranai nemunhu wamasunga nemhosva dzaanenerwa kana totarisa dzimwe nyaya dziri kutaurwa idzi azvakare hazvinei nezanu pf zvinoitwa nehurumende hurumende iripo ihurumende yezimbabwe yese munhu wese ari muzimbabwe ari pasi pehurumende iri kutonga muzimbabwe
maita vagoni vadzokora pindurai tinzwe ndanzwa muri kuhonga
ndinotofanha kuhonga nekuti ndiri kuona kuti vaguni vari kuhwanda nemumwe tiri kuona pavari kuda kunzvenga napo tinozviziva isu zviri kuitwa nevanhu vezanu pf ndo vakaisa hurumende iripo iyoyi takaona mumwe wavo vezanu pf vatafadzwa mugwadi mune zuro chaiyo vachitaura nyaya yawingi d vachiti tichaita wingi d zvatakaita kuna job scala saka zvinoreve izvozvo kana mutauriri wezanu pf achienda achinotaura pamberi penyaya iriko kumatare edzimosa sezviri kutaurwa nadr guni mugwadi munhu mukuru muzanu pf mukuru chaizvo saka achiburisa mashoko akadaro iwayo vanenge vachireva kuti vanhu vanofunga kuti chii ndopatinozotaura isu kuti zanu pf yakakepta makotsi iri kutora makotsi seayo iwo achifanira kunge ari hurumende iri kushandisa vatongi iri kushandisa makotsi kuti ityisidzire vana vezimbabwe nekuti iri kuzviziva kuti kusarudzo uko inorakaswa inorohwa seri neseri navachamisa saka hapana imwe nzira yavakakwanise kuita panze pekutyisidzira vana vezimbabwe kuti vaende kunovavhotera
vaguni akasike kutanga bato renyu richipomerwa nyaya yakadai kana mhosva idzodzi dzekuti muri kushandisa matare muri kushungurudza vamwe pamberi pesarudzo
ane bhora dhe anomakwa ava anodyiwa havashaye chokutaura regedzai ndipindire vadzokora panyaya yavataurai yekuti mutauriri wezanu pf ndivamutsvangwa havana shoko ravakataura ramuri kutaura irovo zvamuri kutaura kuti vamugwadi vakataura regedzai tikupei kondekisi yacho kuti munzwisise musataurire vanhu zvisiri izvo musangano wezanu unopa mapress statement kuburikidza nemutauriri webato redu vamutsvangwa wongu vamugwadi mukuru wevashandi mumusangano wedu vanotaura vakamiririra rimwe chibande mukati memusangano wedu asi hapana pavakati isusu semusangano wezanu pf tichaita kuti wingidziya
tinotenda ndinokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina Gaino Gumedhi Saidi
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.